Mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 25 Ndira 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Chikwata chiri kuona nezvekudzoka kumusha kwezvizvarwa zveZimbabwe zviri kuSouth Africa chakashanyira Bide Bridge Border Post neZuro kuona kana pane chingatadzisa basa rekuvatambira zvakanaka. Sangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions rinoti masangano ari mubatanidzwa uyu ari kusangana nhasi kuzeya matambudziko akatarisana nevashandi. Hurumende yokanzura marezenisi emamwe masangano akazvimirira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Chikwata chakamuka nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti chigadzirire zvekutambirwa kwezviuru nezviuru zvezvizvarwa zveZimbabwe zvichasvika munyika kubva kuSouth Africa panopera magwaro azvo eZimbabwe Exemption Permits mumwedzi wachikumi, neZuro chakashanyira bhodha reBide Bridge kuti vazvionere kuti zvose zvakamira zvakanaka here. Magwaro awa achaguma musi wa30 chikumi gore rino, apo vose vane magwaro awa vachatarisirwa kuva vabuda muSouth Africa. Gweta rinoshandira muSouth Africa vaCrispin Machingura vanoti nyaya iyi ichanetsa nekuti Zimbabwe haigoni kubetsera vanhu vose ava, vachiti kunetseka kwavo kuchatangira pabhodha, apo vachaona kuti vachashandisa mari zhinji kuti magwaro avo asambiswe.
Kune chikwata chakagadzirwa naPresident wekuZimbabwe Mnangagwa kuti chiite tsvakiridzo yekuti chingabatsire vari kudzoka kuZimbabwe nenzira dzipi. Chokutanga chandinoda kuti ndinyatsokutsanangurira ndechekuti handitarisire kuti pave neuwandu hwevanhu vachange vachidzokera kuZimbabwe. Hapana shanduko yandiri kuona yakaitika kuZimbabwe mune zveupfumi yandinoona ichiita kuti vanhu vati vakuda kudzokera.
Chii chamakaona zvamataura izvi zvinobva papi?
Ndinogona kukudzosera kumashure before nguva yekuti maZEP apiwe kune vanhu. Zvizvarwa zveZimbabwe, Angola, Lesotho zvese zvakambopiwa mapemita eZEP zvakanga zvichingoshanda zvisina mapepa aya. Mufungiro wangu ndewekuti taakungodzokera kunguva iyoyo yekuti vanhu vaakushanda zvakare vasina mapepa.
Tsanangurai apa vamachingura, chikonzero chinoita kuti mudaro chii?
Nekuti hurumende dzenyika idzi, kwete yeZimbabwe chete, dzenyika idzi hadzina zvadzati zvaita zvatingati tingataure nazvo kuti aiwa pane zvaitika zvinoshamisa zvokuti tinoona zvakakodzera kuti tichidzokera kuZimbabwe. Ndadaro ndinotiwo futi changa chiri chinhu chakanaka chaizvo chekuti president vaita set up committee iyi, asi ndinofungidzira kuti committee yagadzirwa yatinonokei kuuya. Nokuti wakatarisa iko zvine zvipasara 6 months chete kuti mapermit ayi ange achinge apera. 6 months idzodzo handina zvandinoona zvingave zvakakura zvinokwanisa kuitwa nehurumende zvekuti ichingamidze vanhu kuti vauye.
Sekuona kwenyu vamachingura, chii chakanyanya kuoma chavakatarisana nacho pakudzoka kumusha kuZimbabwe?
chakacha nyinyo sangana nacho chinenge chakaoma vanhu vari kubva ku South Africa ndechekuti vajaira kugara muekonomi inovapa zvinhu zvakawanda. Ndinogona kutsanangurira kuti muSouth Africa zvikwereti kubva kumabhangi nemamwe anopa zvikwereti hachisi chinhu chakaoma sitereke kuwana. Asi kuZimbabwe ndizive zvangu kuti pamwe kungadai kwachinja iko zvinezvi, asi hazvichisi chinhu chinonyore chekuti munhu waisa anowana chikwereti. Chechipiri ndechekuti kune vachinge vadzoka kuchange kuine nyaya yekuti vana vanofanira kunge vachidzokera kuzvikoro apa panenge pari pakati pegore kapa. Saka zvinotoreva kuti vanobata kalenda yezvidzidzo yatove pakati. Sekana ipapo handione pachikwanisika kugadzirika zvachose. Poita futi nyaya yekuti vari kudzoka ava vanenge vachida mabasa. Mabasa ndiuye satinoziva kuti hako kuZimbabwe ndiwakatoita kuti tiuye kuno kubvira pekutara. Saka ndiri kuona kuti zvinogona kugadzirika munguva pfupi pfupi yasara ye5 months ndiri kuona zviri zvishoma.
So kuona kwenyu hurumende yeZimbabwe inogona kugadzirira zvakakwana here kuti zviuru nezviuru zviri kudzoka kumusha zvidzoke nekugara zvakanaka?
Hurumende yekuZimbabwe inogonawo zvaina kugadzira pekuti vanhu ava vasvikire, yakavapa minda. Minda iri kuonya zvekuZimbabwe, yakavapa minda pekuti varime vawane zvimwe zvekuti vangaite. Pane vanhu vakawanda vanenge vachisvika vandinotarisira kuti vane maskills, vane zvavakadzidzira vari kunoku, dai vakapiwa mukana wekuti vange vachiita izvozvo munyika yavo yeZimbabwe. Chimwewo chandinoda kuti nditauri nezvacho ndechekuti wakatarisa pabed bridge handione kuti pangaite dambudziko reku takura vanhu vakawanda kuti vange vachikwanisa kupfuura vachienda kuZimbabwe. Unozviziva iwe kuti pane huvakwa hutsva huripo paBate Bridge hunobvumidza vanhu kuti vange vachipfuura vachienda kuZimbabwe. Asi maproblem chaiwo avari kunosangana nawo vanhu vari kuenda kuZimbabwe ndiwayo yekuti hapana chiri kuoneka chihombe chatichaitika chekuti vangave netarisiro yakazara nemufaro takudzoka kumba. Iko zvino tiri kusvikoita zvakati, haiyoyo ndiri kuona yakaoma.
Gweta rinoshandira muSouth Africa vaCrispin Machingura vari parunhare neStudio 7 muSouth Africa. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Sangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions rinoti masangano evashandi anomirira mapoka eutano, dzidzo pamwe nevashandi vehurumende vose vari pasi pemubatanzwa uyu ari kusangana nhasi mumapoka avanomirira achiziya matambudziko akatarisana nevashandi vaanomirira pamwe nekuunganidza zvichemo zvavo. Munyori anoona nezvekurongwa kwemisangano muZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaCharles Chinosengwa vanoti nyaya dzinotarisirwa kukurukurwa nemapoka evashandi vehurumende aya dzinosanganisira dzemihoro yavo, kushanda kwemari dzavanobatirwa dzichienda kupublic service medical aid society nekunyaradzo nezvimwe. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tima federation vombosangana, vekueducation vosangana votaura nhunha dzavo dzinovanetsa dzavanoda. Tinongonzwa zvichinzi vane mari yemaschool fees, vane masector specific, vane a lot of things zvavanoda kuti hurumende ivagadzirisire. So tatimbosangana vekueducation votaura nhunha dzavo, vekuhealth votaura nhunha dzavo, then verest of civil and servants votaura nhunha dzavo, then nemusi wechina ndopatinozosangana seZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions tichiverengedza zvese zvinenge zvauya kubva ku ma federations edu atinawo mu scopes tu zvese zvabva kune imwe neimwe federation zvairi kuda kuti zvigadziriswe tozvisa pagwaro rimwe chete ratinozoumba ratinozoshandisa patinenge takuenda kunosangana nehurumende zvinova zvichatibatsira
zvii zvamuri kuti dai zvagadziriswa panyaya iyoyi
position yatinayo second federation takatopa hurumende kare yekuti tirongoti pre-October 2018 that is the age 40 according to the current bread basket yatakaita second federation so our demands chiri pa age 40 pa issue yekola then tine mamwe ma issues zvakaita sana Christmas issue yenyaradzo tiri kuti aiwaka ma subscriptions ari kungokwira but atina zvatiri kuwana ende tikarasa issue yakaita se issue yenyaradzo yekuti munhu unofa kamwe asi tirongoona nyaradzo iri ngotendedzwa kungokwidza ma subscriptions zvainoda saka ndozvatiri kuti musi weThursday tichamita then tozogadzira gwaro rachaendisa kuhurumende rine zenge richitaura kuti sevashandi tafunga kudii nenyaya yenyaradzo nenyaya yechrismas then paissue yekola tinenge futi tichiona kuti tawana zvimwe zvipi zvatingawedzera but above all things tiri kuti isusu our demand iri pa$840.
Izvo zvichabva kumasangano aya muchazozviita sei munozvishandisei
patinozosangana nehurumende tinenge takutaura zvese zvatinenge tabatanidza asi hapana madimanzi akanyanya atingati aripo nekuti zvatakangogara tichingotaura tudoti titambirewo mari inotenga titambirewo mari yekuti tinokwanisawo kuendesa vana kuzvikoro zvine zvatinenge tati tawirana nehurumende hurumende yozviita kuti zvive zvinoendeka so ndingangoti ndizvozvo zvatichazenge tichiita kana tasangana then tosangana nehurumende
avo vanga vari munyori anoona nekurongwa kwemisangano muzimbabwe confederation of public sector trade unions vacharles chinosengwa vari parunhare muharare najonga kandemiri westudio 7 hurumende inoti yakakanzura marezenzi emasangano mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nerimwe kana kuti 291 akatyora mutemo weprivate voluntary organization act asi sangano guru rinomirira masangano akazvimirira renon-governmental organizations kana kuti nengo rinoti hapana nhengo dzaro dzakatorerwa marezenisi nunurai jena anoti panyaya inotevera
gurukota rinoona nezvemagariro evanhu muzvinafundo paul mazima vanoti zvakakosha kuti masangano akazvimirira oga ashande achitevedzera mutemo
reason huru yekuti masangano akanzurirwe malicense avo nekuitwa deregistered inyaya yokuti pane zvinhu zvavanofanira kuendesa kuministry pagore rega rega vane mareports ecompliance avanofanira kuti vaise kuministry pagore rega rega zvino vazhinji vacho havateedzere mutemo iwoyo vanenge vasingaite mareports yayo vanenge vasingaise even mafinancial statements avo ari audited kuti tizive kuti vari kusevenza zviri pamutemo mitemo yese iyi inotsanangurirwa kumasangano paanorejistwa avanopiwa zvavanosungirwa kuti vaite saka vaya vanenge vasina kunge vaita zvakadaro ndo vanozoonekwa vachiitwa deregistered
mamwe masangano akatorerwa marezinesi anosanganisira Willy Musarurwa Memorial Trust Society for the Prevention of Cruelty to Animals Kariba Interdenominational Church Zimbabwe Student Christian Movement Women Institute Karoi neMhangura Community Service mukuru wesangano guru rembatanidzwa wemasangano akazvimirira renango vaNST Nyimai vaudza Studio 7 kuti hapana sangano riri mugungano ravo riri kutorerwa rezinesi asi vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika varejoice ngwenya vanoti chinangwa chehurumende kuda kuchishidzira masangano anoshanda akazvimirira kuti vasachoropodze hurumende
kuda kungoita kuti vangochikidzira kuti masangano akamira ega anoita basa rino tsananguza kodzero dzavanhu atye kuita basa ravo.
Izvi zvatsigirwa nemukuru weCenter for Natural Resources Governance Rafarai Maguhu, vanoti zviri kuita hurumende hazvisi pabumbiro remutemo mukuru wenyika. Vamaguhu vanoti hurumende iri kuedza nepainogona napo kuderedza uwandu hwemasangano anoshanda akazvimiririra.
PVO number 1 ari private, number 2 ari voluntary. Saka ku hurumende iri kuedza kuti itsokotedze ikwane kuti icontrol space in civil society.
Asi mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vakanye Saradza vanoti hurumende iri kungotevedzera mutemo uye vane magwaro avo akachena havafanirwe kutya. Hurumende iri pakati kuda kupasisa mutemo wekuvandudza mashandiro emasangano akazvimirira kana kuti PVO Amendment Bill iro rave mudare reSenate. Vanopikisa nemasangano anorwira kodzero dzevanhu ari kushora zvikuru nyaya yekuda kuvandudza bhiri iri. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Munewsday, bato rinopikisa Resistance Coalition for Change rinoti kusungwa kuri kuramba kuchitwa vamiriri vebato iri nevatsigiri varo hazvivhundusi bato iri zvokutadzisa kukukwidza musarudzo dzegore rino. Mumashoko avo pazuva rekupemberera gore rekuumbwa kwebato Resistance Coalition for Change, mutungamiri webato iri Vanelson Chamisa vanoti bato ravo rakakwanisa kuita zvinhu zvikuru mugore rimwe chete, vachiti bato ravo rakasudurutsa makomo mukuwana zvigaro zvemuparamende 10 nezvipfumbamwe kubva muzvigaro 20 nezvisere uye kuwana makanduru 70 nemapfumbamwe kubva muzana nemakumi 40 nemapfumbamwe. Newsday makare, sangano reUNICEF rinokurudzira hurumende kuti iise mari zhinji mune zvidzidzo kuti vana vose vakwanise kuenda kuchikoro. Chronicle rinoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakasvika muDakar, Senegal nezuro kumusangano weDakar 2 Feed Africa Summit. Zimlife.com rinoti meya veguta reHarare vaJacob Mafume vanoti migwagwa haina kumira zvakanaka nekuti Zimbabwe National Road Administration kana kuti ZINARA iri kutadza kupa makanzuru mari yekugadzirisa migwagwa iyi. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 munofara here? Zita ndishumira indiri kuno kuJoburg. Ndoda kupindura mukoma avo vati tinongonzwa vanhu vanotaurira TCCC vasingataurira ZANU-PF, hakuna here vanhu veZANU-PF? Mwana weZimbabwe, mwana wevuteerera, ndikutaurire uteereresi. Handifungi kuti uchazovhunza futi nekuti ndiri kukupa mhinduro yakakwana. Uri kuti iwewe hapana munhu angataurirawo here ZANU-PF? Tongonzwa muchipikisana muchiti vamugwadi vamugwadi vamugwadi, vaziyambi vaziyambi vaziyambi. Mwana wamai vangu, ZANU-PF chainokona kutaura nekuti kurudzira kupesanisa isu verudzi rumwe chete. Hapana chinotaura ZANU-PF chisiri chekutandanisa TCCC. TCCC inova ndiyo mwana weZimbabwe ane kodzero futi dzekusarudza zvaanoda munyika make. ZANU-PF ndiyo futi iri kutora vanhu ichivanyangaritsa. Nanhasi iwo pauri ipapo tongokupa ekzembo yaitaidza mari akatorwa vanhu vakatarisa zuva rakati bva, nanhasi hatisi kuziva kwaari. Ndokupa mubvunzo zvekare wamadzimai Mo Blessing Ali, unoziva kuurayiwa kwavakaita nemunhu anotozivikana weZANU-PF? Nanhasi havasati vavigwa. Job Scala izvezvi kutaura kudai ari muchitokisi. Ari muchitokisi izvezvi haasati atongwa. Arimo muchitokisi akavharirwa asi kana kupiwa mari yechibatisi. Machembere akarohwa kukokwa murewo vachirohwa neyouth yeZANU-PF. Saka iwo kana uchiti hanzi hapana vanhu vangataurira ZANU-PF, uri kutaurira kutaurira ZANU-PF. ZANU-PF handiti ZANU-PF nemabasa ayo. So unotaura kuti iwo pauri ipapo are you happy about zviri kuita ZANU-PF?
Chiripachena kuti vanoda kuti zano igare yakatungamira zano igare chiwina kuti varambe vachidya nyika rutivi vakagarika vana chigumba varikudya zvavanoda vachifamba nemazimota makuru mazimota vanoda mazihombe saka chikumbiro changu ma MP takakisa emparliament vanabiti kuti mutimiririre hazvikwanise here kuti mudzinke kana kugadzira committee yekuti team yezeki yose ngaidzingwe team yose yezeki Gaibiswe timu yezeki ndo point yangu ini please masenator takakusarudzai kwete kukusarudzirai kunodya mari mimi nemhuri dzenyu ma MP takakusarudzai kwete kukusarudzirai kunodya mari nemhuri dzenyu bati takada kuti mutimirire muwe nemuono sewamuri kuona avo kana vakundikanawo itai kuti ngavambosiye basa tosarudza new team please thank you mazvita nomenzindi pachiva chaiyosi
kochingava chikonzero cheiko kuti hurumende iendese fertilizer kwagutu ichirega kuendesawo kubhinga ikuridzirewo kurima kubhinga uko kwayaidai yakakwanisa kare kare kudhonza mvura muna Zambezi ichikanda mumatunhu ebhinga akakomberedza bhinga uko kunotsva nezuva uko kwakadhevheropa kurima ikoko kana iri nyaya yezvombo izvi zvokuti pazoita mupurisa apfurwa nepfuti zvakarongwa kare 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 nechishuo chezanupf chokuita one party state isingadi kubuda pachena ichingopunyikidza vanhu kuti vaite one party state saka vanhu vakazviona zvakaonekwa kare kuti kubvira kwokutanga uko paaita madraconian laws paaisa vana posa vana aipa yanga ichidzvinyirira vanhu ichiitira kuti iwane chinyi one party saka manje one party iyoyo yaramba vanhu kunge vachizvidzivirira against one party vave nezvombo zvakawanda because iyo inozviziva kuti iri kutuma vanhu vemuzimbabwe kuti the moment yainobuda muhurumende paitike inonzi civil vose zvanga zviri kudrc saka vanonakirwa neropa vanhu ivavava ndosaka muchiona mune vanhu vakaoma misoro ngavaise fertilizer zvakainzana kunyika dzese matunhu ese kumatunhu ose vaise fertilizer idzodzo semaise vanga vaida kuita kwagutu vachaona vachidzoserwa nevanhu hapana achavada
kana mozonza kuti kune bato raora zanu pifu yaora zanu yaora ukaona mupurisa achisvika achifurwa pakamba kufurirwa pakamba pachi ipapo saka vanhu votizire pi right vochitizire pi kana mupurisa wacho achiya kuurayirwa pakamba pachi ipapo pemapurisa zvinorevawo kuti izvi zvese haiwa zanu yaora kana zvunzi pane mapurezidendi anonzi akonewa kutonga nyika purezidendi wezimbabwe ndo number one haatombozivi zvake kuti zvinobva nepi zvichiinda nepi aiwa nyika yedu yaora yototyisa asi manje zvanakira kuti mapurisa acho kana vakafurana ivoka zvanaka nekuti vanhu veruzhinji ndo vanga vachingonetswa nemapurisa matriplec vachingobatwa kungoti pane chaitika kana uri wetriplec wotobatwa nekuseri kwemaoko uri wezanu Aiwa, rasimbizi, nungu nzivari kuchagwa. Izo zwa nyoka murewa kwa wachiri kungo chagwa. Wani chagwa paiko mungu inaere kwa vana. Nungu wani warazika nipu wano vere. Ino zanaka izo zizi putuza dazara muzimbabwe. Nacha furu kwa mapurisa wa skarago zila security kutizino chingiti zwa sei munika.
Izo zange ziri pfungwa dzevamwe vatereri tisinei ne Studio 7. Isu atina kwatakarere kera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number tinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa nhasi vari kutarisirwa kuita hurukuro negurukota rinoona nezveupfumi muAmerica amai Janet Yellen, avo vari kushanyira nyika nhatu dzemuAfrica. Parwendo urwu amai Yellen vakatoshanyira Senegal neZambia, vane tarisiro yekusimbaradza kudzidzana munyaya dzezveupfumi uye kugadzirisa dambudziko rezvenhando dzemoto rava kunedza kuchamembe kweAfrica. Kushanya kuAfrica kwa amai Yellen kuchateverwa nekushanyawo kwemumiriri weAmerica kuUnited Nations amai Linda Thomas Greenfield kutanga nemusi wesvondo kuGhana, Mozambique, Kenya neKenya. Mukuzianya iyi Marvelous Musanganya uye weStudio 7 abata vanongorora nyaya dzezveupfumi vaMasimba Kuchera.
Idano rakanaka rinoteedza musangano wakakokera mwedzi wapera weAfrica America Summit, apo pavaida kuedza kuumba ukama kati penyika dzemuAfrica neAmerica.
Tinoona kuti amai Yellen parizvino vari muSouth Africa, umo vari kutarisirwa kusangana nevana muzvina bhizimisi uyezve nemutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa. Munoona pane zvichabuda here uyezve Zimbabwe ingawanawo chii kubva pamusangano uyu?
Ndinoona kuti nyaya dzekuda kuvandudzwa kudyidzana panyaya dzekutengesera tikatarisa tichaona kuti mune nyika dzakaita seZimbabwe neZambia tiri kuwanikwa tava nezvinhu zvinodiwa mukugadzira mabhatiri emagadgets anoshandisiwa izvi zvakaita selithium zvakaita sekopa. South Africawo hupfumi hwayo hwakati kurei. Zimbabwe inokwanisa kubenefita, ndinofunga kuti vaRamaphosa vataisa chikumbiro chiya chekuti dai matano ezvirango zveupfumi abviswa, vataisa chikumbiro ichocho kuAmerica. Ndinovimba kutiwo vaRamaphosa pakuisa chikumbiro ichocho kuAmerica vari kuisawo chikumbiro kuZimbabwe kuti dai taitawo zvinoita kuti zvirango zveupfumi zviitwe. Takafanirawo nekusasunga vanhu kwemazuva mazana maviri vachinyimwa bheu. Ndinofungidzira kuti zvinhu zvakadaro kamwe zvinokwanisa kuzobatsira Zimbabwe mune ramangwana, kuri kutiwo vaRamaphosa pavanokurudzira kubviswa kwezvirango vanenge vachizokurudzirawo nyika yeZimbabwe kuti inge ichiitawo zvinhu zvinoita kuti zvirango zvachona zvinge zviri nyore kubvisa.
Tinoona zvakare America iri kuzivisa kuti Ambassador Linda Thomas Greenfield vachange vari kuwanikwa ivo vari nhumwa yechipiri iri kuenda zvakare kuAfrica kubva mangwana, vari kuenda kuGhana, kuMozambique nekuKenya. Munoona sei izvi?
Inoratidza ada kusimbaradza ukama pakati peAfrica neAmerica. Asi kunyenyeredzwa kweZimbabwe kunoratidzawo kuti pachine basa rinofanira kuitwa panyaya dzekuumbiridza ukama hweZimbabwe neAmerica.
Sezvo ngwedu yapera, tomotasa zvange zviri munhau dzanhasi. Chikwata chiri kuona nezvokudzoka kumusha kwezvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa chakashanyira Bedbridge Border Post nesuro kuona kana pane chingataridzisa basa kufamba zvakanaka. Sangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions rinoti masangano ari mubatanidzwa uyu ari kusangana nhasi kuziva matambudziko akatarisana nevashandi. Hurumende yokanzura marezenzi emamwe masangano akazvimirira. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri maoko aChris Gande nenhau dzeIsindebele.